ichokwadi vajonga kuti taverenga mapepa tikaona hurumende ichitaura kuti ichazoda kuti ibhadhare bonus vachitaura kuti vachatanga kubhadhara February uno asi chatinoita ndechekuti vangotanga kuendesa nyaya yekumapepa isu tine nharurano dziripo dzagara dziripo dzekuti tinosangana nehurumende hurumende yotiudza kuti mamirire emaconditional service akamira akadai ndopa 3 weeks back takasangana tichikumbira kuti vatizivise zuva rebhonasi ravachatipa bhonasi mazuva achatipa bhonasi asi havana kukwanisa kutipa madhetsi iwayo ndokubva vanhu vachadzoka kwatiri asi zvinotishamisa ndezvekuti tinozozviona zvava mumapepa isusu vamiriri vevashandi hatina zvatiri kuziva chechipiri isusu hatigone kuti titi tingafara tichinzwa zvinhu mumapepa ko kana chisiri chokwadi ko vakazomuka mangwana vachiti haya zvakangonyorwa hatizvisu takadaro isusu takamirira kuti hurumende itiudze iuye kuforamu yatinosangana totaurirana nezvebhonasi zvebhonasi igood news kune vakawanda asi zvikataurwa nemutoo uyu zvinoratidza kuti hatisvi kuzvipa ukosha hwatinofanira kunge tichizvipa zvinhu zvakakosha zvekuti tinofanira kunge tichisangana tichitaurirana
saka mune matanha amuri kutora here ekusvitsa nyaya iyoyi kuhurumende
hazvina kupera nokuti vanoziva chose kuti tinenge tichifanira kuti titaurirane nepatakasiyana vanopaziva kuti takasiya miting yedu tisina kuwirirana vachiti aiwa taakunotsvaga madhetsi tozoya nawo kwamuri saka isusu tiri kuti isusu dai kwaitwa ndnc ndofunga pane madhetsi akatonyorwa tinofanira kunge tichizosangana vhiki rinouya